Nengo dzeZimbabwe Liberation War Veterans Association idzi dzange dzisingadariki makumaviri dzamacha kubva paAfrica Unity Square dzakachengetedzwa nemapurisa kuenda kumahofisi emutungamiri wenyika uko dzatadza kusangana navaEmerson Munangagwa sezvo vange vari mudare remakurukota. Mumwe wevarwiri verusununguko vaFrederick Ngombe vati vashandi vemahofisi avaMunangagwa vatambira gwaro rezvichemo zvavo.
Unfortunately, we couldn't meet. Our objective was to meet the president, but unfortunately, we couldn't meet him because it looks like he's in cabinet or something like that. Okay. So what they just did was sign a copy and give the petition, okay, indicating that already.
Studio 7 ainakwanisa kunzwa kumutauri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vaMunangagwa vachafambisa sei nyaya iyi. Vamwe varatidzira ndivaGina Mutsinze avo vati vakavimbiswa nehurumende kuti vachapiwa zviuru zviviri zvemadhora mwedzi wega wega semari yemujandigere kubva muna 1997 kusvika pari zvino.
Tiri kupiwa $234 instead of $2,000 yatakavimbisa 1997 kuti tinofanira kunge tichipiwa iyoyo kusvikira tafa. Asi nhasi tiri kuwanika $234.
Kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti nhengo imwe chete yesangano iri inofanira kupiwa $450,000 ezviuru zvemadhora kana kuti $450,000. Pari zvino vanhu ava vari kupiwa $200 nemakumatatu nemadhora mana pamwedzi. Muna 1997 mekare maWar Veterans akapiwa zviuru $50,000 zvemadhora pamunhu wega wega. Izvo zvakadonedza upfumi hwenyika pasi. Zvimwewo zviri kudiwa nekomiti iyi ndezvekuti pajekeswe nezvemari yakaiswa mukambani yetelecel nesangano ravo pamwe nekuti paitwe bira guru munyika yose rekutambira vese vakadzoka kuhondo. Zvabuda pachena kuti hapana kuwirirana musangano revakarwa hondo sezvo vamwe vavo vange vari kushora munyori mukuru wesangano iri zvakare vari gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekuchengetedzwa kwevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMatema Danda pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.